Ini dini chonga kande miri nchiti ene msore na uza nasi chipiri chikunguru 19, 2016. Mutunga miri wenyika wa Robert Mugabe vano shoropoza Pastor Ivan Mawarire ve hashtag this flag mumashoko avo kumarinda e irozeka muharare pakuvigwa kwa Dr. Charles Utete. Vamwe vakuru vakuru vemachechi nemasangano akazvimirira oga vanoti vanhu munyika vachina vimbo nehurumende vachitiwo matambudziko ari munyika ayo ari kuita kuti veruzhinji varambe vachidya nhoko dzezvironda ave kuda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete kuti zvinhu zvigadzirisike. Utungamiri hwevashandi vehurumende hunosangana negurukota rezvevashandi amai Priska Mfumira pamusoro pemazuva ekutambirwa kwemihoro yachikunguru. Nyanzvi mune zveupfumi dzoyambira kuti zvinhu zvichatonyanyooma muZimbabwe sezvo hurumende iri kutatarika kuwana mari kusanganisira dzemihoro yevashandi vayo. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection nasi na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuratidzirwa kuri kuitwa nevechidiki vari kunze kwenyika vachinyunyuta nezviri kuitika kumusha. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave.